Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kugumbi 12/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Mende inoti varimi vachena vakasununguka kunyoresa kuti vapiwewo mapurazi. Dare rezimosha rinoti vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wepa University of Zimbabwe vaLevi Nyagura vatongwe nemhosva yokushandisa masimba avo zvisiri izvo. Vashandi vepamugodhi weRed Wing kuPenalonga vanonyimwa tsamba yokuratidzira vachinyunyuta nokusatambiriswa mihoro yavo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti varimi vachena sezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vakasununguka kunyoresa mazita avo kuti vapiwe mapurazi kana hurumende yapeta chirongwa chairi kuita chekuona kuti vanhu vane mapurazi mangani uye akakura sei kana kuti land audit. Mashoko aya anouya apo vamwe varimi vachena vari kuti pane kuti vapiwe mari yemuripo pazvivakwa nezvimwe zvekurimisa zvakatorwa nehurumende vanoda havo kupiwa minda. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamangwana.
Yekupa minda haisi nhauro yakaitika muhurumende. Pakamira hurumende nenyaya yekuti vanhu vawane minda iri pakuti nyaya yeminda haisi nyaya yerusaro raganda. Haisi nyaya yekuti muchena kana kuti mutema. Nyaya yeminda inyaya yekuti munhu chizvarwa cheZimbabwe here. Kana munhu ari chizvarwa cheZimbabwe achida minda anongononyoresa sokunyoresa kunoita vamwe vese. Hakuna kuti uyu angabva nemunda saka anofanira kupreferiwa, anofanira kupiwa, anofanira kuenda kumberi kwemutsara kudarika vamwe. Vanongononyoresa savamwevo. Asi iyo nyaya yekunyoreswa kweminda hainei nenyaya yekuti vanhu varipwe pazvivakwa zvanga zviri pamapurazi akatorwa. Nyaya yezvivakwa inyaya yakatosiyana neiyi. Iyo nyaya yezvivakwa ndeinonyaya yekufanira kugadziriswa kuti titarise kuti zvanga zviri papurazi pacho zvaikanga zvakambowanda zvakadii zvichiita mari tobhadharana sei pazvivakwa izvozvo. Angangova madhamu, angangova matura aivapo, angangova mairrigation anga aripo, madhamu kana zvibhorabhorani. Zvese izvozvo zvichangoenderana nokuti panga painei, tabvumirana kuti zvanga zvaiita mari imba kana chii. Ndo pane nyaya ipapapo. Idzi nyaya idzi nyaya mbiri. Nyaya yekuti munhu chizvarwa cheZimbabwe chinoda munda, chizvarwa cheZimbabwe chaimbova ndewechiIndia kana ndewechichena, hazvinei nazvo izvozvo. Ngavanonyoresa vanoda minda, vachapiwa minda sokupiwa kunongoita vamwewo vese, sokunyoresa kwatakaita anambuya nasekuru vedu namukoma nemunhengena wedu.
Saka urongwa hwekudorongodza kuti zvinhu zvakamira sei mumapurazi umu hungapera rini?
Vari kumhanya-mhanya nazvo chaizvo, vari kushanda siku nesikati kuti zvipere. Handingakuudzi kuti zvinopera musi wakati, asi tiri kutarisira kuti zvinopera manje-manje chiripo-ripotyo tenge taakutoti inyaya yaperai. Tawana kuti tine minda inogona kuwanikwa noruzhinji yakawanda zvakadai zvakadai zvakadai. Asi handingakwanisi kupai zeti ranhasi because musi wacho muchazondibvunzazve kuti zvamakamboreva zvakaenda kupi, zvinei handisi murevi wenhema.
Vamwe vamangwana vari kuti zvinogona kunge zvichapa mutoro hurumende kuti ibhadhare vachena ava iyo zvivakwa nezvimwe zvanga zviri pamapurazi ava. Ko, hurumende yadi kutaura nenyika dzakaita sana Britain nana America kuti dzibatsire?
Havabvumi. Asi kana vaibvuma zvisingadai takazviita. Mutoro mutoro. Hatingarambi kuti kubhadhara kunorema, asi ndo zviripo. Izvo zvizvarwa zveZimbabwe ndo zvakasarudza kuti tizviite mubumbiro remutemo mukuru reconstitution yedu pasection 295. kuti izvo ticharipa zvakaita sezvivakwa. Saka kutoro hurumende sekuziva kwamaita panotora president Niko yekutunga yeutungamiriri vanoti ivo ndicharemekedza bumbiro guru renyika ino nekuita kuti nokufamba naro nokuritsinhira. Izvi ndozvatiri kungoita chete kutsinhira Miko yakatorwa namutungamiriri wedu president Mnangagwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dare raMajestrit remuHarare rakatura nezuro mutongo wekuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wepaUniversity of Zimbabwe vaLevi Nyagura vamiswe pamberi pedare vachitongwa nemhosva yekunzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo pakupa mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe gwaro redzidzo dzepamusorosoro pasina kutevedzwa gwara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare vamunamato mutevedzi vati havaone chikonzero chekuti vaNyagura vasatongwe nemhosva yavari kupomerwa yekunzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukupihwa kwakaitwa amai Mugabe degree rePhD neUniversity of Zimbabwe. Gweta ravaNyagura vaSylvester Hashiti vakasvitsa chikumbiro chekuti vaNyagura vasamiswe pamberi pedare vachiti mapepa akasvitswa kudare nehurumende haaratidze kuti mhosva yakaparwa navaNyagura ndeyei. VaHashiti vakatiwo kumisa vaNyagura pamberi pedare kuti vatongwe nemhosva iyi kwaizovashoresa. Saka nokudaro vaiti vaisafanira kutongwa nenyaya iyi yavakati haina musoro. VaHashiti vakatiwo vaNyagura havasiwo vaifanira kumiswa pamberi pedare vachiti mutungamiriri wenyika ndiye anofanira kutongwa nemhosva yavari kupomerwa sezvo ari iye mukuru wechikoro kwete ivo. Asi vamutevedzi vati zvakasvitswa kudare nehurumende zvekuti vaNyagura vane zvavakaita semutevedzeri wemukuru wechikoro zvakakonzera kuti University of Zimbabwe ipe amai Mugabe gwaro redzidzo yepamusorosoro iri zvavagutsa kuti vaNyagura vanofanira kumiswa pamberi pedare kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe. Vamutevedzi vati vaNyagura vanofanira kudzoka kudare musi wa16 Chivabvu pachatanga kutongwa nyaya yavari kupomerwa iyi. Asi vaNyagura vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti ivo havasiwo vanopa vanhu madhigirii vachiti izvi zvinoitwa nekanzuru yevhasiti pamwe nemutungamiriri wenyika vachitevedzera mutemo wakatarwa. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova sachigaro webhodhi rekambani yehurumende inoona nezvemishonga yeNatfarm vaGeorge Washaya nhasi vaudza dare kuti vaimbova gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vakaitira kambani yeNatfarm zvakanaka nekubvisa kwavakaita amai Flora Nancy Sifeku semukuru wekambani iyi vachivatsiva navaNewman Madzikwa avo vaishanda mubazi rezveutano. VaWashaya vaudza dare kuti kambani yeNatfarm yakatanga kufambisa basa rayo zvakanaka kubva vamadzikwa pavakaitwa mukuru wekambani iyi vachitivaparire Nyatwa munhu anotofanira kutendwa kwete kushungurudzwa nekumiswa mumatare nenyaya iyi. VaNyagura navaparire Nyatwa ndevamwe vevanhu vaiva nemukurumbira munguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakasungwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Vamwe vakasungwa vaive makurukota ehurumende anosanganisira vaIgnatius Chombo, vaSupermand Wanzira, vaSamuel Undenge, vaSevia Kasukuwere nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa ekupenalonga kumanikalands anonzi nezuro akanyima mvumo yokuratidzira kuvashandi vemugodhi weRed Wing avo vanonzi vaida kuratidzira kwemazuva gumi vachinyuta nekusatambiriswa mioro yavo kwemwedzi gumi nemishanu yadarika. Vashandu ava vanonzi vakatanga kuungana pamahovisi emugodhi uyu uyo uri pasi peMetalon Gold vachida kumanikidza kuti vapiwe mari dzavo, asi vanonzi vakazobviswa nemapurisa achiti vairatidzira zvisina mvumo. Vashandi ava vanonzi vakazonyorera mapurisa vachikumbira kuratidzira kwemazuva gumi kutanga nezuro, asi mapurisa anonzi akavanyima mvumo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vekambani ye Metalon kana vomapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Jonga kande miri we Studio 7 abata mukuru wesangano riri kubatsira vashandi ava re Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwe zvizhinji.
Chakaitika ndechekuti kambani ye Red Wing Mine yakamisa vashandi vangadarike mazana matatu nemakumi mashanu musi wa 31 March. Vashandi ava vakatanga kuungana pakambani iyoyo kuRed Wing kubva musi wa 1 April vachida kumanikidzira kuti mari yavo ibhadharwe. Saka mapurisa eZimbabwe Republic Police vakazoenda ipapo, ndofunga vanga vadaidzwa nekambani kubva vatanga kutaura nevashandi kuti zvamuri kuita zvisi pamutemo, muri kufanira kuti muapply kuti mupiwe mvumo yekuti muratidzire kuti hamusi kufara. Vashandi ava vakabva vanyora tsamba kuPenalonga Police Station. Mushure mekunyora tsamba iyo vakabva vafonerwa nemukuru wemapurisa wekuPenalonga kuti uyai tizoita meeting. Ndopavakaudzwa kunzi zvavari kuita hazvisiri pamutemo. Vari kutyora inonzi Labor Act. Vakaudzwa zvekare kuti gwaro ravanga vakanyora vachikumbira kuratidzira harina kubudirira nechikonzero chekuti vakanzi havana kusa zvinhu zvinofanira kuiswa mutsamba iyoyo. Saka vakabva vaudzwa zvekare kuti vakapfuurira mberi vachiratidzira, mapurisa vari kuzoshandisa moto kuti vavadzikamise kana kuti vavadzinge papremises yeRed Mine. So isu Center for Natural Resource Governance takabva tanotsvagawo gweta rakatikwanisa kuti rivanyorere patsva tsamba.
Vashandi ava tinonzwa kuti vava nemwedzi inodarika gumi nemishanu vasati vatambiriswa mihoro yavo. Chikonzero chipi chiri kupiwa nekambani panyaya iyo?
Kambani iri kuti haina mari. Saka imwe mwedzi vashandi ava vaipiwa $20 pamwedzi, US dollars. Pamwe vaipiwa $30 pamwedzi vachinzi imwe mari yenyu tichazokupai. Asi mungarangarire kuti kambani iyi ndozvekare yakatombosungiswa nehurumende yeZimbabwe muna 2017 ichinzi yakabuditsa mari munyika zvisiri pamutemo, kana ndisingakangarisi mari inosvika $300 million. Kambani yeMetalon Gold iri registered kuBritain kuLondon. Mashareholders avo akazara pasi rese, vamwe vari kuAustralia, vamwe vari kuUnited States, vamwe vari kuBritain nedzimwe nzvimbo. Saka kambani iyi yanga ichibhadhara mashareholders avo mari, hapana ane nyunyuto yekuti haana kupiwa mari yake. Asi vashandi vanga vari kudzika pasi mugodhi vachichera goridhe, vachiita paperwork, vachishanda zuva nezuva, havana chavakapiwa nekambani iyi. Pari zvino kambani yakuita sekunge yakuvhara kuti ibude munyika ichisiya vanhu vasina cheuviri.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mupepa nhau reDaily News mune nyaya yokurwara kwemudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Janet Banana, avo vane makore makumi masere nematatu. MuDaily News mekare mune nyaya yezvikoro zviri kukwidza school fees kuti zvikwanise kuramba zvichishanda. MuChronicle mune nyaya yokukwidzwa mitengo kwaitwa chingwa. MuChronicle mekare mune nyaya yeumwe murume aendesa kumatare edzimhosva gurukota reHome Affairs vaKen Matema, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nematikiti vamana achiti mapurisa vakashandisa simba rakanyanyisa pavakamusunga achinzi aba. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadiwa shamarari weStudio 7. Ini ndinoitwawo amaitu. Ndinotsutsumwa kwazvo nehurumende yedu yatinayo yeZanu PF. Inowanikwa ichatora zvinhu zvabviswa nevanhu vabatsira kubatsira variku vakavirwa nedambudziko iwo wotora zvinhu. Masoja owanikwawo achiti vapona patsaona iwo ndoopedzisa wouraya. Masoja akauraya akatsika vanayo akaitwa sei? Dai vanga vari verimwe bato dai vakatosungwa. Zvinorwadza fani zvinoitwa nevanhu veZANU PF. Ndatenda.
Vakomana, pane panodo kuti tinzwisisane tigadzirisane muno muZimbabwe. Handiti pane nyaya yekuti amunangagova akukumbira vanhu vemabhizimusi kuti vavake zvivaka zvakaparadzwa nemvura yemafashamu yecyclone Idai. Ko mari yakabviswa nedzimwe nyika kuti ibatsire vanhu vari ikoko iri kuita basa rei? America yakatumira mari, nyika zhinji dzakatumira mari, saka mari iyo iri kushandei? Ngaibude kapachena mari yeishande, nokuti ndosaka zvandakataura musi wekutanga kuti mari iyi ichabiwa nehurumende. Mari kana ichibatsirwa ngairege kuenda kuhurumende. Kune masangano akazvimirira ega anobatsira vanhu vanenge vawirwa nedambudziko, ndovanofanira kunge vachipiwa mari iyoyo, kwete kuti hurumende iipiwe mukana wekunogovira. Iye zvino izvi mari iyi yaakutorwa nehurumende, vanhu vaiva kushaya chekufambisa. Vaakufosa vanhu vari mumabhizinesi avo kuti vatore mari dzavo dzemakambani avo vachinobatsira vanhu ivavo kuti zvidii. Akomana, ini nhangu ndosaka ndichitaura kuti hurumende haina rudo nevanhu, inobatira vanhu. Saka zvinotondirwadza. Ndinonzi Philip Mundawarara, pamotora.
Makadii vashamarari veStudio 7. Zita ndinonzi Farai Ngulele, ndiri kuno kuCape Town. Nauya ndanga ndichida kutaura nezvayo ndevanhu vari kuba zvinhu zviri kudhonetwa nevana veZimbabwe. Zviri kudhonetwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane vari munyika, kuti shuwa chokwadi vanhu vane mwoyo here, kana kuti these guys are so heartless, kuti munhu anogara mugomo, munhu asina pekurara, munhu asina chikafu, munhu asina mishonga anoshayiwa. Iwe uri kubuda mumba yakanaka, uri kupfeka zvakanaka, uri kurara pakanaka, wotora zvinhu izvozvo out of business. Kuratidza kuti hatina mwoyo. Maleaders eZANU PF haana mwoyo zvachose. Vanhu ivavo ndevanhu veZANU PF, hakuna vamwe. Vanhu veZANU PF nekuti ndo vanhu vari heartless.
Ndinokwazisai vabati veStudio 7. Makadi, ini ndiri kuSouth Africa. Zita rangu ndinoitwa Nyarai Zviachinga. Takarwadziwa zvikuru nezvatakazwa izvi. Zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza, zvakarwadza futi munhu wese. Asi chandoda kungotaura hangu pane zviri kungotaurwa panyaya dzevabatirwo enyika. Zvavari kutaura izvi zvinoizoitika kana kuti zvinhu zvinongozoperera mumukanwa? Tu, ndinotenda futi kune vakabatwa vanga vaba grocery ranga richienda kunopiwa vanhu vanotambura. Endi vanhu ivavo dai vagara vari mujere. Zvinhu zvakashata chaizvo zvavakaita.
Zita ndinoitwa Justice munyampingidza. Izvozvi zvinhu ndiri kunoku kunonzi kuSprings in South Africa. So pane vanhu vazhinji vaibvunza nemaererano nekuda kupawo hembe, magumbeze, chichi nezvimwe. Saka vaindibvunza kuti zvinofambiswa sei. Saka ruzivo chero chero hatinawo baruzivo, but varipo vamwe vanoda kubatsira nezvinhu.
Ini ndiri umwe vamwe vari kushungurudzika pachitiko chakaitika kunzvimbo dzakaparadzwa nedutiro cyclone. Pfuma yacho iyoyo, but zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Nehori unopinda muna vanhu vanoti chikafu chobatsira vanhu vavo vari kutora. Ende zvinhu zviri kundishungurudza chaizvo nokurasikirwa kwakati waona vamwe vemhuri. Asi kuti zvimwe zvinoitika mukati momweyo, hurumende inozvionawo kuti ine pairi kutadza. Zvimwe zvivimbiso zvainoita hazvibude, hazvioneki. Kungotsvaka kutaura kuda kunguva vanhu vanoda kutsigirwawo zvavo. Asi kuti iyo nyika yedu zvayo haina kumbomira zvakanaka naka. Kuti tive kuno kutibva munyika dzedu zvinhu neikonomiki isina kumira zvakanaka, Ivo pacha wambono utivano haya. Ivo vano awakusitombono watu shinji wuzubabu no shukurutzika. Ivo pacha wane mareka wakwanira watunga mirivedi wawo. Wane mareka wakwanira kushunguruza kunetika wano koso kwa. Awa kuhoni, tisto kuhona, tisikunu tutura mzamuri zedu, wabire kivedu wa mwemu. Kushanda kwa tukita kunu tutumisira mari, marenzi, chitambura mamabaza, tushanda mungu, tushanda kunge mabanditi. Sikuti makarama chuona, tikata kunu kunde kunezeka, sikuti tungu tukudaye mara apindi ili mnika edu Zimbabwe kawa. Tika wawo tunuzukera mnika edu, tunuda obudiru mnika kwedu, asikuti panika kuchanyiri ila kanuitika mwakuru wakuru walikumbiri wano shiti wakabata watunga mirive vano. Saka zunu zunotiru wadza zutu kitika mwika Zimbabwe ni zunu zakatika zeduti ulo zunu zuno sirilisa. Tukudaye umende ya pindira wane ubaziru wa subaziru wacho wana wane. Kusha turanguwa ni kutitika tarisa mamere katanyika enu. Mari chai chai ino resu wa inubuda papi. Inubuda papi. Mari wanazo. Asikuti churo chabuda chifache dona. Chinotozo shika kocha tudonziwa futi zvakare ingava iri mari ingava chikafu vanenge vadonzaiva vakuru vakuru sazvo zvakadaro tangoda kuti mwara pindira munyika yedu Zimbabwe kuti izova inogadzikana.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo anei chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti mameseji enyu aite mapfupi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwana wemutevedzeri wemukuru wemapurisa munzvimbo yeSt Landry Parish mudunhu reLouisiana asungwa achipomerwa mhosva yokupisa makereke matatu anopindwa nevechitema. Asungwa ndi Holden Matthews muchena ane makore makumi maviri nerimwe. Mutungamiriri weAustralia vaScott Morrison vazivisa kuti sarudzo yemutungamiriri wenyika ichatwa musi wa18 Chivabvu. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvinhu zviri mupfungwa dzevanhu pasarudzo iyi zvinosanganisira mamiriro ekunze, vapoteri nenyaya dzezveupfumi. Ongororo yakaitwa nesangano rePew Center rinoti America ndiyo ine vanhu vazhinji vane pfuti kupfuura dzimwe nyika. Pew Center inoti pavanhu zana muAmerica panowanikwa pfuti zana nemakumi maviri ane mbiri. America inoteverwa neYemen, Montenegro, Serbia, kwozouya Canada. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Mapurisa kuBritain nezuro akasunga vaJulian Assange avo vange vachigara mumuzinda weEcuador kuBritain kubva zvavakumbira upoteri makore manomwe apfuura. America inoda kuti vaAssange vadzoke kuzotongwa nemhosva yavanopomerwa yokubudisa zvakavanzwa nehurumende vasina mvumo. VaAssange havadi kudzoka kuAmerica vachiti havana mhosva sezvo vakange vachiita basa ravo somupepeti wenhau. Vamwe vanoti vaAssange vanokodzera kushandisa mutemo unochengetedza vatori venhau kuti vasavharirwa nehurumende. Vanodzidzisa nezvekutapa nhau paUniversity of Indiana iri kuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti nyaya yavaAssange ichanetsa nekuti muAmerica mune mitemo inochengetedza vatori venhau kunyange hazvo vazhinji vasingavoni vaAssange semutori wenhau. Tabata muzvinafundo Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Azosungwa ndekuti akatapa mashoko information yanga asina kufanirwa kuona, yanga iri matop secrets egovernment. not only ku America but dzimwe nyika kusanganisa neZimbabwe. Saka information yakatova iyo achiita pa internet zvakanzi zvanga zviri kunze kwemurawo zvekuti pane information inofamba muhurumende isingafanirwe bakuti inzwiwe nevanhu. Saka iye akati aiwa zvinoitwa nemahurumende dzimwe nguva vanhu vanofanira kuziva kuti hurumende dzichiko tazvipika.
Kana munhu ari mutori wenhau haana mvumo yekubudisa here kana munhu ari mutapi wenhau?
Anayo mvumo yekutapa nhau dzehurumende asi zviri pamurawo. Pane imwe information yehurumende isingatombobvumidzwa zvayo kuti iburiswe kune vanhu. Kunoku information yakadaro vanoti inochengetedza security yenyika. Saka iye ari kunzi akatora information iyoyo asina kupuwa mvumo nehurumende. Anenge anonzi akaba. Zvino ukaba information watopara mhosva ka. Mhosva mbiri. Mhosva yekutanga ndeyekuti waba information yacheyo. Mhosva yechipiri ndeyekuti wapambadza information yangasina fanirwa kuti inzwike nevanhu vari kunze.
Kana tikatarisa kambani yake kana kuti sangano ravo reWikiLeaks ringatorwa sekambani yezvekutapa nhau here?
Kune pfungwa mbiri dzakasiyana ipapo. Vamwe vanoti iyi ndeyekutapa nhau, vamwe vanoti ndeyekusora, ndeyekupa nhau. Asi hazvina mutsauko ba. Kana ungori sangano rekutapa nhau kana ungori sangano rechi hazvina mutsauko bapo. Nyaya mbiri hadzichinjeba. Chekutanga ndekuti akatora information asina kupuwa mvumo nehurumende, akaita ikuba. Saka kuba inhau, inyaya, imhosva. Chechipiri ndezvekuti akatora information yacho akaipambadza kwese around kunyika kwese. Ndeimo futi mhosva iyoyo ngekuti akanga asina kupuwa bamvumo. Saka hazvina mhosva kuti anga ari mutapi wenhau here kana kuti asi matare ekutonga mhosva haatombozviteerera izvozvo.
Muzvinafundo Stan Mukasa vachitaura neStudio 7. Zvonguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti varimi vachena vakasununguka kunyoresa kuti vapiwewo mapurazi. Dare redzimhosva rinoti vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wepaInvesto of Zimbabwe Valevi Nyagura vatongwe nemhosva yekushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
soku isika.